Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingeli chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kubvumbi 18 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inocherechedza kusvika makore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachikurudzira kubatana munyika.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu ngavatore mukana uripo kuitira kuti vavhote gore rinouya vachivhotera munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere uchine mukaka.
Sachigaro weState Procurement Board vachauskuwadza vanoshaya nenzira inonetsa kunzwisisa kuti chii chaizvo chaitika.
Highlanders inorohwa 3-2 nedynamos makwikwi eIndependence Trophy.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutedzeri wasachigaro webord rebhanga guru renyika uye vari sachigaro weState Procurement Board vachauskuwadza vawanikwa vakafa vari mutara iri pasi pehofisi yavo paClub Chambers muHarare. Mashoko ari kubuda anoti vakuwadza vawanikwa vakafa nemudzimai wavo uyo vanga vasiya ari motokari apo vaenda kuhofisi kwavo. Zvinonzi mushure memaminetsi angade kusvika makumi matatu mudzimai wavakuwadza afunga zvekuti anoona kuti chii chanonotsa murume wake kudzoka ndipo paazoona murume wake chave chitunha. Nyaya dziri kubuda dzinoti vakuwadza vajamba kubva mu9th floor yehofisi yavo. Asi chiri kushamisa panyaya iyi ndechekuti hapana aona vakuwadza vachizvikanda kubva mu9th floor. Tabata mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati kuti tinzwe zvaitika.
Isusu semapurisa tiri kuongorora nyaya yemurume ari kunzi adona kana kuti apunzika achibva pa9th floor yepaClub Chambers muHarare mangwanani pamanguva dza11 ndokubva afa. Saka mapurisa vari kuongorora nyaya iyoyo kuti chii chaitika.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wavo anenge anga aripo, icho kwaderecho.
Mukuongorora imomo ndo munozobudisa kuti zvaitika ndezvipi kana ashaika ndiani. Zvese izvo ndosati tatisi tiri kuongorora. Saka toda kungotiti taure kuruzhinji kuti hongu pane munhu ari kunzi afa adona paClub Chambers muHarare. Ndonyaya tiri kuongorora iyoyo.
Saka hapasati paziviswa kuhama dzake kuti ndiari mufi.
Izvo munozotarisira kwatiri mukufamba kwenguva kuti tinenge tava nezita here kana kuti kwete.
Asiwo Chief Superintendent Nyati, iwo vakawadza vanga vachimbotaura kuti pane vanhu vanga vachida kuvaita kafira mberi, ndeimwe nyaya yamuri kuongororawo here?
Blessing, isusu zvatataura semapurisa ndo zvatinomira nazvo kuti tiri kuongorora munhu ari kunzi apunzika kubva pa9th floor muna Club Chambers muHarare akashayika. Ndonyaya yatiri kuongorora iyo. Zvizhinji zvakawanda kana kuti zvinotevera tinozozvitaura tapedza ongororo yatiri kuita.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare.
Vanhu vakawanda vaungana nhasi kumhemberero dzaitirwa muNational Sports Stadium muHarare. Umwe mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakurudzira vanhu kuti vabatane munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kekutanga nhasi mumakore makumi matatu nematanhatu apfuura, vaMugabe vapinda mukati menhandare kusvika pedyo nepanobatidzwa moto unoratidza rusununguko rwenyika vari mumotikari. Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu, vaMugabe vati zvakakosha kuti zvisinei kuti vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana, vachitsigira mapata akasiyana-siyana, munhu wese mwana weZimbabwe uye vanhu vanofanirwa kukudzana. VaMugabe vati hurumende yavo inoziva kuti rusununguko pasina shanduko munyaya dzeupfumi pamwe nemagariro everuzhinji akanaka hazvina zvazvinoreva. Vakati ndosaka hurumende yavo ichiramba yakashingaira mukuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita seZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti ZIMASET. VaMugabe vatiwo gore rino vanotarisira maguta asi vachema-chema nekusakadzwa kwemigwagwa nemafashama akaitika munyika. Kunyange hazvo ruzhinji ruri kuchema-chema nemari iri kushayikwa kumabhanga vanotengesa, avo vanga vakazara zvikuru kumhemberero idzi, vati nhasi bhizimusi range richivafambira. VaDunnington Kupfuma ndeumwe wevange vachitora mufananidzo kuNational Sports Stadium. VaKupfuma vati zvinovafadza kuti kuburikidza nerusununguko vave kuitawo mabasa avo emaoko vakasununguka.
Tichirangarira zuva rekuhwina kwatakaita nyika yedu yekusvoka zere Zimbabwe 37 years tichitonga isine kusvoka zere hurumende yaBaMugabe. Tisaka papa tega chibhotsako zvedu mari masenzi ndekutora mafoto. Sezvo mazuva ano tave kuzviitira ndovati pese mutami inotorwa baMugabe. Sati chikocho chikawano apa nepapa chikochoro chiwano madziraramisa mhuri.
Amai Miriam Chikonyora, avo vanoti vaive chimbwido munguva yehondo, vati zuva rerusununguko vanorikoshesa zvikuru. Vati vanoramba vachingotsigira vaMugabe kunyange musarudzo dziri kutarisirwa mugore ra2018. Amai Chikonyora vati bato reZANU-PF ndiro rega rine remangwana enyika rakajeka.
Saka isu tinongoramba takatsigira vaMugabe sana chimbwido nanamujibha. Hatisiyane nanamugabe kunyangwe 2018 watiri kutoenda tiri kutotsigira vaMugabe tichivati pamberi naMugabe tichitoti tinotoda kuti vatipe mainputs pamapurazi avakatipa. Tinoda kutorima, tinoda kuti zvinobudirira muZimbabwe. Ende zuva ranhasi zuva randifadza nokuti ndaona vanhu vakazara kudarika makorese.
Vanhu vauya kumhemberero idzi vange vachifadzwa nezvakasiyana-siyana kusanganisira mutambo wenhabvu pakati peDynamos neHighlanders. Zimbabwe yakawana uzvitonga kuzere muna 1980 ikawana nyika iine upfumi hwakawanda, vanhu vaine mabasa. Asi neutongi hunonzi nenyanzva huna kunaka, Zimbabwe yaparadza upfumi hwayo izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina mabasa, vazhinji vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, mapato anopikisa emunyika nhasi abatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, achiti hapana chekupemberera sezvo nyika yakaondongwa nehurumende yeZANU-PF iyo yagara pachigaro kwemakore makumi matatu nemanomwe. Mugwaro ravaburitsa pamusoro pezuva ranhasi iri, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hapana chekupemberera sezvo vana veZimbabwe vari kuramba vachifushirwa nenhamo pamwe neurombo. VaTsvangirai vanoti zuva rekuzvitonga kuzere iri rave kutorwa sechinhu chemunhu nevari mumasimba ekutonga, vachikanganwa kuti vana veZimbabwe vakazvipira kufira nyika yavo kuti iwane rusununguko. Vanoti rusununguko ruzere runofanirwa kuonekwa nekuwanda kwemikana pamwe nekusununguka kuzere kwevanhu vose. VaTsvangirai vakurudzira vanhu kuti vatore mukana uripo kuitira kuti vavhotere gore rinouya munhu anokwanisa kudzosera nyika kumakare apo yaive izere neuchi nemukaka. Ngatinzwei mutauriri weMDC Tivao Betugutu vachitaurawo pamusoro pemashoko avaTsvangirai nezuva rekuzvitonga kuzere.
Statement yakabudiswa naPresident Morgan Tsvangirai yanatsobudisa pachena kuti isu sebato guru, bato ravanhu reMDC, tinoita commemorate Asi tinoti hapana chokupembera, hapana chokuselebreta pazuva ranhasi. Hongu tinopembedza ushingi hwevanasikana nevanakomana vakabhadhara the ultimate sacrifice yokuti tiwane kuzvitonga kuzere kubva kuBritish colonial rule. Asi tichikumidzazve tichiti zvekutaura kwaita vashangirai mustatement mavo, matambiriro oita vanhu, kugunununa kwoita vana veZimbabwe, kutambura kwoita nyika yose kubva kuZambezi kusvika kuna Limpopo, kubva kuMalipati kusvika kuTamandai, hapana chingafadza. Zvongotaridza kuti vanhu vava paunhapwa hwehurumende yeZANU ichitungamirirwa navaMugabe. Saka tinoti isu zuva ranhasi zuva rokuti vanhu tifungisise, nokuti nyika yavondongwa neutongi hwoudzvanyiriri hwavaMugabe.
Asi kavagutu rusununguko hachisi chinhu chingabva changogadzira shanduko yose inotarisirwa navanhu zuva rimwe chete. Harusi rwendo here rwekuti ruchiri kufambwa nevana veZimbabwe kuti zvese zvamunoshuvira zvinge zvagadziriswa?
Hongu jonga rwendo, asi ngatitarisei makore atafamba. Tafamba makore anokwana makumi matatu namanomwe. Makore akawanda zvokuti mwana akazvarwa muna April 1980 atova nemhuri, kana ari murume atova murume mukuru, kana ari mudzimai atova mudzimai mukuru. Saka zvireva kuti patova negeneration nechidimbo chapfuura kubva patakawana kuzvitonga.
Imi sebato rinopikisa riri kutarisirwa kuzopinda muhurumende, zvii zvamungasiyanisa zviripo nhasi nekunge maakutonga?
Isu chikurukuru chatinoisa pamberi ndechekuti vanhu vave nefreedom. Vanhu vasatongwa nedemo muhuro. Tinoti huori kwete.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vaobeti gutu vari parunare muHarare nestudio 7.
Zvichakadaro, mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti vanotivo panguva iyo nyika yasvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, chikamu chekutanga chegore rino charatidza kuve chakaomesesa kuvana veZimbabwe sezvo pasina tarisiro yekuti hurumende ichagadzirisa zvino. Vabiti vanoti Zimbabwe yakasungwa mbira dzakondo nematambudziko akawanda, izvo zviri kutadzisa mikana yekuti nyika isimuke zvakare. Vanotiwo kana ZANU-PF ikaramba iri pachigaro dikita pamwe neropa revana veZimbabwe zvichaerera pasina.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walshman Ncube vakurawo nechihwai vanotiwo bato ravo rabatana nenyika yose mukupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere, uko kwakauya vanhu vatambura. Asi vachihwai vanoti vana veZimbabwe nhasi vari kuchemera rusununguko nekuzvitonga kuzere, kwete hurumende yakangogovera minda kunhengo dzeZANU-PF chete uye kubvumidza umbavha pamwe neuori.
Gurukota rinoona nezvekuchidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vatumirawo mashoko ekurekotedza Zimbabwe nekusvitsa kwayaita makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere. VaTillerson vati nyika yavo inodyidzana nevanhu vemuZimbabwe muzvinhu zvakawanda, izvo zvinosanganisirawo shiviro yekuti Zimbabwe ive neutongo hwejekerere pamwe nebudiriro yakanaka. VaTillerson vati mugore rinoteera America nevanhu vayo icharamba yakazvipira kuvanhu vemuZimbabwe uye ishuviro yavo yekuti remangwana reZimbabwe rive rakajeka.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJimatis vati vari kuSaudi Arabia, nyika yavatanga kushanyira murwendo rwavo rwekuMiddle East pamwe nekuHorn of Africa kunotaura nezvemabasa eAmerica munyaya dzekudzivirirwa kwematunhu aya.
No. Vachiti ndiyo chete nzira yekuvimbisa kugadzikana makore anotevera. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May nasi vakurudzira kuitwa nekukasika kwesarudzo musi wa 8 chikumi mudano ravanotarisira kuti runovaisa pachinhano chakasimba pavari kuita hurukuro dzekuti Britain ibude mubatanidzwa weEuropean Union.
Mauto emPakistan ari kuramba mashoko achangobva kupomerwa nyika iyi neAmerica ekuti iri kusarudza zvikwata zvevapanduki zvekurwisa munyika mayo senzira yekubatsira kuti muIslamabad guta guru rePakistan muve nekugadzikana. Pakistan inonzi iri kupindira mukurwisana kuri kuitika muAfghanistan.
Nasi Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga kuzere, asi zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Vamwe vanoti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti ichi ichokwadi nekuti nyaya yeutungamiri yakakosha munyaya dzezveupfumi.
Zvinhu zvese zvinomiruka nekupfunzika pane chinhu chimwe chete chiutungamiri. Tingabate zvimwe asi chinhu chinokosha chinoratidza mutsauko panyika dzinosumuka dzinenepundutso inyaya yeutungamiri.
Asi vanotsigira vaMugabe vanoti nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndiyo yapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mashoko aya anotsigirwa nevanotungamira vechidiki mubato reZANU-PF vakudzai Chipanga.
Nyangwe parufu chaipo zvinonzi chemai mune tariro, kana wafirwa haungaramba uchichema kaupenyu hwese. Iko zvinezvi takapuwa masanctions, ikonomi yedu yakakwadzwa nemaAmericans. Saka fine, takachema nguva yatakachema iyo, takatopedza takatosvinwa musodzi, takutoshanda kuenderera mberi.
Asi Dr. Simba Makoni, mutungamiri webato rinopikisa reMKD uye vaimbova gurukota rezveupfumi, vanotiwo kutadza kutungamira kwete zvirango ndiko kwauraya Zimbabwe.
Zvirango zvakatemerwa vana Mugabe neshamwari dzake kusanganisa neniwo pandaandichiri mumusangano wechibhakera hazvisizvo zvaparadza upfumi hwenyika. Mukaverenga zvinyorwa zvekutengesa kwatiri kuita, chero chese chatiri kugadzira chinodiwa kunze kwenyika chiri kutengwa chichipera chichibhadharwa mari yacho ichiuya munyika ichidiwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muna 1980 kusvika muna 1990 upfumi hweZimbabwe hwainge hwakasimba zvikuru. Musimboti hweupfumi hwaibva mukurima, zvigadzirwa uye mahotera kuburikidza nekushanyirwa kwenyika. Asi kubva kuma 1998 zvinhu zvakabva zvatanga kuita manyama amire nerongo munyika, zvakapa kuti kubva muna 1991 Zimbabwe iparure chirongwa cheEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP. Zvirongwa zvose izvi hazvina kubudirira kusvika paumbwa hurumende mubatanidzwa muna 2009, apo pakaparurwa chirongwa cheShort Term Emergency Recovery Program kana kuti STEP. Upfumi hwenyika panguva iyi hwakawedzera nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 5.7%. Muna 2013 pakapera hurumende mubatanidzwa, pakaparurwa chirongwa cheZim Asset nehurumende yeZANU-PF, asi upfumi hwenyika hunenge watonyanya kuenda kumawere. Zimbabwe haisi kupiwawo zvimwe zvikwereti nenyika dzekunze uye mabhanga akaita seWorld Bank neIMF. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nezvirango. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePDP vatendai Biti vanoti Zimbabwe haisi kubhadhara zvikwereti, nekudaro ndosaka pasina ari kuda kuikweretesa imwe mari.
Kana watadza kubhadhara chikwereti watova murwere, haufaniri kuti upiwe chimwe chikwereti. Kana watova murwere wafana nealcoholic nechidhakwa, so wakutorwara. So haungati mini chidhakwa chiri kurwara chine bhabharasi, moti ngatirapei bhabharasi iri nokutoma rimwe doro rakatowanda nokutokweretazve zvakatowanda hazviite.
Kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nezveutungamiri hwavaMugabe, gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vaSuper Mandiwanzira vanoti vaMugabe vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukateerera pavaitaura nenhepfenyuro vari kuhondo muna 1975 kana pangava patakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 ugoterera vachitaura pamusoro penyaya iyoyo imwe cheteyo nyango dano iri nyaya kuti zviwanikwa zvedu zvinge zviri mumaoko avanhu vatema kana kuti ivhu redu riri mumaoko avanhu vatema hapana chakasiyana chakataurwa muna 1975 nechavanotaura gore rino.
Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti nyika iende kumaziva ndadzoka.
Ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka nacho. Nasuro Zimbabwe ya number 2 poorest country in the whole world. Hazvisirizvo hazvisi kuratidza kuti tiri kuenda mberi ende kwaitika corruption imwe is very serious.
Hongo nhasi Zimbabwe iri kupemberera kuzvitonga kuzere asi munyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo kusina mabasa, mvura yekunwa, zvipatara zvisinawo mishonga.
Apo veruzhinji vari kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere munyika taita rombo rakanaka rekutsikwa muno mustudio naamai Tafadzwa Matinenga Sanganza avanoshanda sechipanga mazano munyaya dzemitemo kuno kuAmerica. Amai Matinenga Sanganza, mungatiudzewo kuti zuva ranhasi rinorevei kwamuri?
Aiwa, zuva ranhasi rinoratidza kuti izuva rekufara ndichirangarira makore 37 asvika Zimbabwe. Saka ndinonzwa kufara zvakanyanyisa.
Asi semaonero enyu, chii chingaitwawo kuti zvinhu zvinge zvichinakira vanhu muZimbabwe zvikuru vechidiki, nekuti tinoona kuti ndo vakawandisa vanganzi kana kuti 60% chaiyo vanhu vese vari munyika?
Madambudziko ari kuwanikwa nevana veZimbabwe veruzhinji vari muZimbabwe, ndingangoti even though zvakati siyane ndo madambudziko atinawo futi kunoko. Tinoshuvira kuti tikwanise kuzviriritisa, kuzvirita. Tinoshuvira kuti tikwanise even kuta take part kuti vanhu vanoti vari kutonga vakwanise kunzwisisa zvinhu zvinotinetsa, kuwana mabasa, angave mapepa, kuzviriritira kuti tikwanise kuchengetwa vabereki vedu. Ndo nhamo dzese dzatinadzo kuZimbabwe nekunoko.
Vamwe vanoti vechidiki taona hedu mukutarisa muchibata kuno kuAmerica nekuZimbabwe, asi vechidiki ndofunga munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe vari kunzi havasi kupinda mune zvematongerwo enyika zvine mutsindo. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo kuitira kuti vechidiki vacho vange vachizokwanisawo kunzwikwa pavanotaura?
Inini ndingangokurudzira vachidiki kuti zvonichi musanyanyobatikane nezviri kuitika. Ndinoziva kuti zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinokanganisa, asi kuti zvinhu zvichinje zvinotorawo kuti isusi vechidiki titorambe tichishanda, tichiramba tichiita zvatiri kufanira kuita. Kunofanira kunochienda kunoregista, uchinofanira uchizoona kuti ukwanise kuvhota, nokuti kwekupera kwezuva at the end of the day kuti zvinhu zvichinje zvinotoreva kuti isusi vechidiki ndisita kutofanira kutoona kuti zvinhu zvachona zvachinjika sei, and zvinoreva kuti isusi titoramba tichingoita take part in the changes iri kufanira kuitika munyika dzatinge tiri kuve muZimbabwe kana tikuno muAmerica.
Asi imi mune chidokwa dokwa here chekuti muzomirira vanhu kana kupinda mune zvematongerwo enyika, kana kuti handi zvenyu zvamunoda kuita?
Aiwa, kumirira kana kuti kuta take part nezviri kuitika utongwi hwenyika hazvingoreve kuti munhu uri kuenda kuti ndiri kunomirira zvakati ndini ndiri kunoita. Asi inini ndinokwanisa kuenda kunovhota, you know, ikoko kuenda kunovhota chinhu chikurusa kutoteka part in zviri kuitika munyika. Ndinokwanisa kuenda ndichinoona kuti chii chiri kuitika muraini mandiri kugara, chicha ndingaite muchikoro, chicha ndingaite kuti zvonichi pandigere pave panhu pakanaka. Zvinhu zvandinoona zvinhu zvakakosha stereke kuti munhu uwaniko kuti uri kunzi uri kushandira nyika yako.
Aiwa, tinotenda zvikuru amai Tafadzwa Matinenga Sanganza vatitsika pano paStudio 7 pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Vamwe vechidiki vanoti hapana chekupemberera muzuva ranhasi sezvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kushaikwa kwemari nemabasa uye kondomoka kweupfumi. Mumwe vechidiki ava ndiva Gift Siziva avo vanorwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita nanitungamiri Nkomo.
Isusu tevechidiki tiona kunge hapana zvekupembera pazuva ranhasi nekuti kune zvinhu zvakawanda zvakaitika for the past 37 years zviri kuita kuti isu sevechidiki tione kunge 37 dzacho hadzisi dzekupembera asi ndedzekuchema nekuti ukatarisa vakawanda vedu havasi kushanda mayuti akawanda havana zvekuita vakawanda vakuita zvemadrugs kana vachigona kumatenga nebhondi koini dzakaunza navamangutya 37 years dzacho dzasvika nenguva yekuti hakuna mabasa hakuna mari hakuna kudya saka vechidiki mabasa avo kumuka vasina chekudya nekushabata ndo mabasa acho
zvii zvamuri kuda kuona zvichigadziriswa sevechidiki
zvekutanga zvinofanira kugadzirwa nezvekuti anotungamira uye anonzi Robert Gabriel Matibiri Mugabe achichigaro nekuti watembera achambopfutunga nyika ndochinhu chekutanga nekuti nguva zvinezvi inguva yekuti vanhu vachireflekta vachifunga kuti kwatabva ndekupi kwatoda kuenda nekupi yava nguva yekuti vechidiki vapiwe mukana wekuti vagadzire vemangwana ravo ndozvechekutanga kwechibiri ndezvekuti sezuva ranhasi vamahovheti vakaenda kuhondo vave neruzivo rekuti ivo vari kuti vakasunungura nyika havasi kuappreciatewa neava vari kutonga zvichiratidza nehondo dzirimo nekusaappreciatewa kuripo kwemaovhekeriensi zvinoratidzidza shuwa kuti yava nguva yekuti vechidiki vachipiwa mukana kuti tigadzire mabasa tigadzire nyika kuti kuve neufumi unochengetedza munhu wese wezimbabwe.
VaGift Siziva ndemumwe vechidiki vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunhare muHarare nanitungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chakurira chikwata cheHighlanders 3-2 mumakwikwi eIndependence Trophy Final atambirwa kuNational Sports Stadium nhasi. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri veDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chatora mukombe weIndependence Trophy nekurova Highlanders 3-2 nemapenareti pamberi pechaunga nhasi masikati muNational Sports Stadium. Prince Mahaka ndiye akanda penareti yekuita 3-2 kuti Dynamos itore mukombe uyu mushure mekunge zvikwata izvi zvaive zvamira 2-2 pamapenareti. Mutambo uyu wapera uri mangange 1-1 mushure mekunge Highlanders yadzura nepenareti yabva kuna Ralph Matema mutambo wave kupera mushure mekunge Dimbare yatungamira nechibodzwa chabva kuna Masimba Mambare. Zvikwata zviviri izvi zvaenda kuzororo zviri mangange 0-0 asi Dimbare yazodira peturu munharaunda yechipiri ndokukanda chibodzwa kubva kuna Mambare icho chasiya vatsigiri vavo vari murufaro rukuru. Asi izvi zvazopera apo Elisha Muroiwa abata ari munharaunda yemubati wepagedhe muridzi wepembe vaBrighton Chimene ndokupa Highlanders penareti iyo yakandwa naMatema. Dimbare iyo yanga ine vateveri vakawandisa munhandare iyi ingadai yatora mukombe uyu mutambo uchiripo asi vatadza kushandisa mikana yakawandisa yavawana kunyanya mutambi wavo mutsva wekuCameroon Ntoba Opupa uyo anga akarasika. Aka kave kechisere kubvira muna 1980 Dynamos ichitora mukombe mukuru uyu. Mutambo wechinhano chechitatu wapera Capes United yadamburwa 1-0 neFC Platinum kuWhite City Stadium muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi.
Tinotenda Michael vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu che the connection chevechidiki tichange tichitarisa nezvinoreva zuva rekuwana kusvitonga kupere tichitaura nevechidiki.
Aiwa tinokutendai nekuteerera chirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyamina na Chris Kande munhau dzechindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lilanga eliqakathekileyo lapho esikhumbula khona uzibuse, uzibuse usilethele inkululeko. Kufanele sikhululeke sonke, but ukukhululeka kutsho njalo ukuthi siphumelele njengelizwe, siphumelele njalo njengedolobho.
Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium bethakazelela ilanga lokuthola uzibuse weZimbabwe.
We all belong to Zimbabwe regardless of our activities.
Singama Zimbabwe sonke kungenani ukuba siyisima kanjani, kungaba kuhlangothi lwezokholo, imihlobo yezombusazwe loba yini, sonke siyizizalwane zeZimbabwe.
Umongameli Robert Mugabe uqonqosela ngokuqakatheka kokuhloniphana lokumanyana kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Iqembu leDynamos liphakamise inkezo ye-Independence Trophy. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium zithakazelela ilanga lokuthola uzibuse weZimbabwe. Amapolisa lebutho leZimbabwe babukisa imidlalo yabo ehlukeneyo bejabulisa umbuthano lo. Unompumelelo moyo usipha lo ludaba ngokugcweleyo.
Abali umbiko oqhakathekile wokunanzwa lelilanga okamongameli Robert Mugabe, umphathi ntambo wakobulawayo uSandi Nomthandazo Moyo, labakhokheli bamapolisa lebutho bahlolile iviyo lebutho, amapolisa lamapolisa ejele abakade befolile. Umphathi ntambo Moyo uthe uyajabula ukuba ilizwe selifikise iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lathola uzibuse.
I say, I'm Sophe Makorokoto, congratulations.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo laye uthe kuhle ukuthakazelela ilanga likazibuhle, kuhle lakho ukuba idolobho likhule libone uzibuse ngentuthuko.
Lilanga eliqakathekileyo lapho esikhumbula khona uzibuse, uzibuse usilethele inkululeko. Kufanele sikhululeke sonke, but ukukhululeka kutsho njalo ukuthi siphumelele njengelizwe, siphumelele njalo njengedolobho.
Ilunga lezanu PF Politburo u-Absalom Sikhosana uthe umthwakazi ajabulele ilanga lalamhlanje kodwa akhumbule intengo yegazi eyahlawulwa yilabo abalikhululayo.
Sithokoze sinjalo, asilibali intengo eyiyo eyenza saba kulesi sikhathi.
Umnqamuyi uLookout Masuku, unkosikazi Gift Masuku uthe kuhle kulozibuse ngoba sebehamba lapho abamhlophe ababengabavumeli khona.
Hayi, langa namhla siyajabula kakhulu ukuthi sathole uzibuse, sesikhululekile, lathi sesikwanisa ukuhamba emavrandini lapho esasingahambi khona, lathi sesikwanisa ukungena ezitoro ezinkulu lapho esasingakwanisa ukungena khona.
Unkosikazi Letitia Malunga ikhosikazi likamuyi uSidney Malunga laye uthe uyajabula ukubona abantu beze ngobunengi bezothakazelela ilanga likazibuse.
Ngiyathokoza kakhulu, ngiyathokoza ilanga leli lanamuhla sesilesi 37 years sikuzibuse. Lathi sinje singamawido asisasizwa singamawido basijiyo baba, kodwa abantwabethu nohulumende wethu usigcinile.
Abasakhulayo labo baze ngobuningi bezonanza ilanga likazibuse. Ilanga belichisa okwamagama okubangele ukuwa kwelinye ipolisa ebelimempo lilinde abahlonitshwa. UZulu ubejabuliswa ngemicimbicimbi ehlukeneyo yemiculo yendulo eyeqembu labezomvikela kanye lomdlalo wenguqu. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunophumele lomoyo.
Lokhu sikudaba lunye. UZulu weHarare umanyene labanye abelizwe lonke jikelele ukunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe. Ekhuluma emkhosini lo, uMongameli Robert Mugabe uqonqosele ngokuqhakatheka kokuhloniphana lokumanyana kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuculwa ingoma ezehlukeneyo abeqembu lepolice band behaya uMongameli Mugabe ukugcizelela ukuba nguye okhokhelayo lapho belibazisa abakade besemkhosini wokunanza usuku lukazibuse owenzelwe eNational Sports Stadium. Okwakuqala uMongameli Mugabe akazange ehle emoteni yakhe yezimu 1 ungene kwenye emthwale eboda ukuhlola abakubutho. Ube mdambiyana lapho esethula umbiko wakhe lapho amangalise abaningi ngenkuthazo yakhe yokuthula lomanyano elizweni.
We all belong to Zimbabwe regardless of our affinities.
Singama Zimbabwe sonke kungenani ukuba siyisima kanjani, kungaba kuhlangothi lwezokholo, imihlobo yezombusazwe loba yini, sonke siyizizalwane zeZimbabwe.
Watshela uZulu ukuba ahloniphane kwezombusazwe, kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ibandla lezombusazwe loba ezokholo alifunayo.
People have a right to belong to the party of their choice, the religion of their choice.
Abantu balelungelo lokuba ngamalunga emabandla ezombusazwe abawafunayo, ukholo abalufunayo, kungakho bayekeleni balandele lokho abakufunayo njengokufisa kwabo.
Bezikhona isiphathamandla zengatsha zikahulumende okubalisa umphathi ntambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko uretired Colonel Chinga Dube.
Angijabule okumangalisayo, awamaningi amazwe aba nesikhathi eside kangaka njengelamainto ezibahlupha kakhulu. Ye kukhona ongako yasihlupha, kodwa-ke kulokuthula elizweni lethu nemfundo eyaphambili. Yalo mboni ngathi ngeikonomi yethu izaba ngcono kulalokho ikhona.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uBrigadier General Douglas Nyikayaramba uqonqosele laye kudaba lomanyano elizweni.
We should vote, we should suffer, we should do everything to preserve our land.
Kumele sivote, kumele sikudubekele, senze yonke into ukulondoloza umhlabathi wethu, ukulondoloza ilifa lethu. Singenza njalo kuzokuba khona umanyano uqobo, umanyano wokuzithuthukisa, umanyano kwelakusasa.
Ngemva kombiko kaMgabe kube yisikhathi sokulibazisa uZulu ngendlela ezehlukeneyo lapho bekugiywa imigido eyehlukeneyo etholakala elizweni ngokukhokhelwa kwepolice band ebizihaya ingoma ngendima ezehlukeneyo. Ibigcwele inkundla yeNational Sports Stadium uZulu ekholisa imicimbicimbi ebisenziwa ngamaqembu ehlukeneyo agoqela abezomvikela. Umkhosi walonyaka wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Zimbe 37 Embracing Ease of Doing Business for Socio-Economic Development. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sinanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa eleZimbabwe lithole uzibuse wabensundu. Kambe kukhona okokuthakazelela na ikakhulu sikhangela ubunzima uZulu abhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abakumsebenzi wokulima yibo abakade belokhu bekhokhela eminyakeni engamachumi amathathu lesikhombisa edluleyo ekudlaleni indima enkulu yokuthuthukisa izomnotho welizwe leZimbabwe. Kodwa ngenxa yokonakala kwalomsebenzi kubangelwa izizathu eziningi ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi lokungaqutshwa kuhle kuhlelo lokwaba utsha umhlabathi, abantu abasenelisi ukuziphilisa ngokulima sebephila ngoncedo oluvela enhlanganisweni zomhlaba eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo ezifana labo USAID. UMichael Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Mandlethu Ngwenya osakhulayo oyingcwethi kwezokulima ehlala koBulawayo.
Edenizele ngokwayo nga ibuya ya accepta ama markets general because nga ungubuyile ngokuya ngokuyivela khonapho kuma foreign agencies esikunanzelela ngithi i local market iyasafa for the accept agriculture in the sense ukuthi ama prices omuntu abantu abalime kwezindawo sokusiba nzima ukuthi bethingi because already abantu bathola umuntu mahara ku-community nale.
Njengoba usizo lolu usenza ukuthi izinto ziqale ukubiza imali eningi, awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi uhulumende kumele ame ngendlela zakhe zokuthola lolu sizo noma ungathi nina abantu abalimayo kumele niyehlise ukubiza kwezinto zenu?
Into esafa kakhulu from i-industry to equipment ama high cost of production. Ngasikhangele amazwe aseSouth Africa singakompare leZimbabwe. ESouth Africa ama-GMO they consider them as a flower card. Thina ukathi eZimbabwe we don't allow, which means i-production process eZimbabwe automatically ivele iyadura.
Njengoba uyasho ukuthi indlela ekulima kweleZimbabwe yabiza imali eningi, njalo ukuthi lokho yikho okwenza ukuthi izinto ezifana lokudla zibize imali eningi, ungathi isikhathi sesifikile na lapho sesingaqala ukuthakazela ama-GMO?
Ama-GMO ukuthi kule debate eningi kakhulu when it comes to ama-GMO. Abanye abantu they don't consider ukuthi they are safe or under, but in reality the situation on the ground is supporting at the end of the day we are going that route. We are talking of ama-GMOs. Ama-GMOs are produced throughout emhlabeni from ama-crop livestock. At the end of the day it's not sustainable. We should embrace the technology.
Yiziphi ezinye indlela ezingathuthukisa i-agriculture industry yethu ukuze iqale kasha ukusiza inotho kweleZimbabwe?
EZimbabwe akula open market on certain products. Nxa ukuze ilizwe lidevelophe yinto eyaziwayo, into efunakala maqala is illiberalization of ama-market.
Alo-ke ngumnumzana Mandlethu Ngwenya osakhulayo ingcwethi kwezokulima ehlala koBulawayo ubexoxa lo Mike Hobe oStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kulive Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngozibuse weZimbabwe ukuthi abasakhulayo bona babona njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China libike ukuba amazwe post angamachumi amathathu 28 azathumela inkokheli kahulumende emhlanganweni omkhulu wamazwe omhlaba wohlelo lwe One Belt and One Road esikhodlweni salelo lizwe iBeijing. Uhulumende kamongameli Donald Trump welemelika uthi sesifikile isikhathi sokuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuqatshwa kwezisebenzi zakwamanye amazwe zizosebenza elizweni. Ilizwe lifikise iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lamhlanje umnotho welizwe umi nganxele kungela sibonelo sesisombululo. Ngomnyaka ka-1980 idola leZimbabwe lalilesisindo esilingana lesedola leMelika. Kodwa kwathi kusiyafika iminyaka yabo-2000 isisindo sedola leZimbabwe sasesehle kakhulu sesisedlula izigidi lezigidi nxa liqathaniswa ledola leMelika. Kanti kungaba kwabangelwa yini lokhu? Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Iphutha lawa khonapha ekuthini uhulumende kaPresident Mugabe kusukela ngo-1980 azange akwazi ukuthi umkhonomi wakhiwa njani nxa usakhelwa uzulu wonke jikelele. Wekele eminye imithetho eyayinzima kakhulu ukuthi yenze umkhonomi uqhubeke siya phambili, iqhubekele siya phambili. Economy yagcina kakhulu kundaba ze-corruption ezokuntshontsha. Kakuzange kube lokucabanga okuhle ngendlela yokuthi singenza kanjani ukuthi umkhonomi ungene ezandleni zabantu abantu abamnyama labantu abamhlophe, kodwa umkhonomi ungabi lobandlululo olukhulu kangako. Ngemva kwalokho uhulumeni basengenwa yikungaze kukhulu kakhulu esekhuluma ngokuthi hhayi sokufanele kuphonge ukuthathwa ezinye ingatsha ze-economy ezifana lezokulima njalo njalo engalungiselelanga ukuthi abantu abazathatha lezo ngatsha bazakwazi ukwenza yini umsebenzi onjengalowo. Khokho bonani kubele umkhonomi ungakhangela i-ESAP kayizanga icatshangwe kahle.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uvumelana lo Sibanda uthi isimanga ikuthi ilizwe likhokhelwa ngumongameli ofunde ukwedlula bonke omongameli emhlabeni jikelele.
Ubona njengani uba Mugabe udubo alalo yokuthi ama-policies kube izinqumo alazo nxa sikhangele ku-economy ziyabe ziyizinqumo okumele zisebenze, kodwa ngathi ngama-populist policies. Kwezinye izikhathi uyabe esenza ukuthi abanye abantu bathabe kumbe adinge ama-vote, asiwo ama-policies engasebenzi. Njengomzekeliso ngo-2013 ama-elections angabe khona, uhulumende wakhe uke wathi yena usekhipha ama-bills abantu bonke amagesi namanzi ama-water and electricity bills ngama-populist policies, kodwa classically amakhansile ukuthi bazuza imali ngabantu ababhadala ama-bills. Bese kusitsho ukuthi amakhansile ebengakwazi ukuthi benze i-service delivery engatho lutho ngoba bengenamali ama-bills.
Ukusilela kwemali emabhanga osekubangele ukuthi uhulumende athi abazali bengabhadala ngembuzi lezinye izifuyo esikolo sekuthiye ingcwethi eziningi zizibuza ukuthi umnotho welizwe ususiya ngapi ke lapha. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenza umnotho welizwe uye nganxele ukuthi uhulumende ube usebenzisa ngendlela ezingayisizo ukudinga usekelo kwezombusazwe.
Yeah, ama-policy amaningi kakhulu ayekhona obuzama ukuthi uvuthelela umnotho welizwe kwezimpress nabantu ababethu abangeniswa i-IMF i-World Bank. So kuthi 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 kuzimase so kutshengisela vele ukuthi izithembiso eziningi ezenziwa i-ZANU-PF isaplawana singathi ngama-policies kuhambelana nezithembiso ezikukhankasa ama-election promises. Yikho kubehlula ngoba izithembiso ezinjalo mfowethu ziyahlupha ukuthi uzingenise ekungelweni awe-budget kumbe owe-economic crop. Uhulumende ka-ZANU-PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure izikolo izibhedlela zakhiwa kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona isichonge infrastructure. Infrastructure is an UPF. Yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Phambilini kokhetho luka-2013 ibandla leZANU-PF lethula uhlelo oluthiwa iZimaset. Olwalukhangelelwe ukuthi luzadala imisebenzi engaba izigidi ezimbili, 2 million. Kodwa, ngemva kweminyaka emine, lokhu kungela misebenzi ethe yadalwa. Kodwa iqhubeka iphela. Awukakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leUganda likhuthazwa ukuba lihlele ukuthi kwenzakalani kwezempila kahle. Okusanda kwethulwa kunhlolisiso ebizwa ngokuthi iUganda Demographic Survey kuveza ukuba sebebanengi abasifazana ababelethela ezibhedlela njalo sebebalutshwane abantwana ababhubha besesebancane. Kuphinde kwavezwa kunhlolisiso le ukuba sezizinengi imuli ezisebenzisa ubulembu bokuvikela ukulunywa yimiyani echitha umkhuhlane woqhuqho. Loba kunjalo kukhanya engani banengi abantu abalokhe bengafinyeleli ukwelatshwa ezibhedlela eUganda. Lokhu kuyakhathaza kakhulu ngoba uZulu ufisa ukuthola uncedo kuhulumende kwezempilakahle. Uhulumende weMelika uthi kusobala ukuba kuyahlupha kwezempilakahle eUganda lapho ongela mali yokwenza ukuthi abantu bathole imithi lokunye okufunakalayo. Uhulumende weMelika uthi uhulumende weUganda uyehluleka ukulungiselela uZulu wonke kwezempilakahle. Kukhanya engani amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika abhekane lohlupho olunjengalolu oluhlasele ilizwe leUganda. Umongameli Yoweri Museveni wakubeka sobala ngomnyaka ka-2001 wavumelana lokulotshwe ku-Abuja Declaration ukuba kumele imali yamazwe efika kusilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini kumele kusetshenziswe kwezempilakahle. Kodwa okwamanje kukhanya engani imali efakwa kwezempilakahle eUganda yingxenye yalokho okumele kube khona kwisikhwama sikahulumende. Lokhu kukhanya kwenzakala emazweni amaningi kuzwekazi le-Afrika. Kwele Uganda kulabantwana abedlula izigidi ezimbili 2.4 million abalambayo okumangalisayo. Abantwana abaningi laba sebelomkhuhlane wokucaka okubizwa kuthiwa yikwashioka. Uhulumende weMelika wanika uhulumende weUganda ngomnyaka ophelileyo imali edlula izigidi ezilikhulu yokuthuthukisa ezempilakahle. Ilizwe leli lithi lizaqhubekela phambili lisekela ezempilakahle kwele Uganda.
Lolo ke beluludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liphakamise inkezo yeIndependence Trophy ngemva kokunqoba iqembu leHighlanders nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa enkundleni yeNational Sports Stadium lamhlanje ntambama. Okuningi sikuzweni kuntathela izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Umdlalo ufike kumizuzu engamachuma ayithoba munemunye zingutshikelo bhanqa 1-1 njalo abahlehlele iqembu leDynamo sekutshawa imbekwa ngababalisa uEmmanuel Mandiranga, uPhakamani Dube kanye loPeace Makaha, ikanti abakhuthileyo ngu-Ocean Mushure kanye loSimasimba Mambare. Kuqembu leHighlanders abahlohlileyo nguPrince Dube loAlan Gadzikwa, ikanti abakhuthileyo nguRalph Matema, uSimon Munawa kanye loPeter Mudua. Iqembu leDynamo sithole inkezo imendulo zegolide kanye lenkulungwane ezili-15 zamadola aseMelika. Iqembu leHighlanders lona lithole inkulungwane ezili-10 lemendulo zombala wesiliva. Emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshe umncintiswano walonyaka liwindawo yesithathu oqhutshelwe enkundleni eWhite City esedolobheni lakoBulawayo, iqembu leFC Platinum linqobele iCape United nge-1-0. Iqembu leFC Platinum lihlohlelwe imvimbi uWilliam Steamer yena ohlohle umbekwa ngehlandla lesibili lomdlalo ngemva kokuba umgadli weqembu leFC Platinum uHilary Bakacheza ewiswe ebhokisini imvimbi yeqembu leCape United uLast Sithole. Iqembu leFC Platinum lithole inkulungwane ezi-9.2 njengomvuzo wokuphusha lisendaweni yesithathu, ikanti iqembu leCape United lithole inkulungwane ezine zamadola aseMelika. Impumela yemidlalo yanamhlanje itsho ukuba iqembu leDynamo silo iqembu eseliphakamise inkezo ye-Independence kanengi kulamanye amaqembu njengoba kunqoba kwalo namhla bekungokwe-9.2. Phambilini komdlalo iqembu leDynamo belilingana leqembu leHighlanders, omabili lawa maqembu ephakamise linkezo ngemihla yesikhombisa. Ni Mele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanjini.
Njengoba ke lamhlanje bekulilanga likaZibuse, ilizwe lonke lithakazelela lelilanga, abantu babuthene endaweni ezijeneyo kunye laseBotswana lapho uMartin Ngwenya asipha khona udaba olulandelayo.
Iningi leZimbabwe edolobheni leHabron livuke libhekane lezanhluphe zansuku zonke, bengakutshaya indiva ukuthi lilanga lokuthakazelela iZibuse ekhaya. Abanye bavuke begijimela kuyadinga imisebenzi, beqhubeka bethwele nzima ngaphandle kwelizwe, bexotshwe ekhaya ibunzima bomnotho wehluleka lokubanikeza ngitsho amathuba omsebenzi. Umnumzana Ndumiso Ncube uthi yena vele kade ekhohliwe lokuthi lamhla lilanga lokunanza uZibuse.
Mina vele bengilibele lokuthi lamhla lilanga lapho iZimbabwe yathola khona uZibuse, ngoba uZibuse wakhona kasimboni. Kuyini vele okumele sikuthabele? Singaphandle kwelizwe siyadubeka, akula sizathu sibile esingasithabela.
Kukanti uMogeni Muleya yena oqeqetshileyo kodwa ehlale ngelamsebenzi eHabron uthi kuyisimanga ukuthi engabe athakazelelani ngelanga likaZibuse.
Yabona, nxa sikhuluma ngoZibuse sikhuluma ngendlela zonke ezokukhululeka. Zonke indlela nje bathi ukuncindezelwa ungela ngitsho amathuba odinga umsebenzi kumbe ukuthi uthole umsebenzi.
Unkosikazi Jenny Van Love yena ophila ngokweluka emadolobheni atshiyeneyo uthi kakwazi lokuthi ibala elithi uZibuse litshoni uma kukhulunywa ngeZimbabwe.
Litshoni yatena uZibuse, utsho ukuthi sitshona sibhoda lamanye amazwe sibalekela indlala ekhaya, thina sisithi siyazivusa.
Ngobunzima obukhona obubhekane lama-ofisi abameli beZimbabwe kwamanye amazwe obaze bethulwa lasedale lephalamende, kukhanya ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana yehluleke ngitsho lokuqoqa idili elincane lokunanza leli langa. Eminyakeni lokuye kube lwemicimbi noma nje ibe ingenwa ngembadalo, ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isihabron kwele Botswana.
Ata, wata, nata, prata, empty down, empopom, empopoma, sasuti, rapo, ita number one, dem kwa matato cheta, emato pushata, eki kumtwana no umina ni amtanda, nubu teba ke nubu funubu mutata.
Weta tune sabu tisangale, tisangale, weta tune sabu tisangale.
Ula manga when I'm tita, Ulomona when I'm tita, Wagga one when I'm tita, Tila Umazela when I'm tita,
Wagga what Lula Umputua, Wazi put it on Java, Umtuana Lua Yukova is all on him, Bonello member with Putua,
Seka Utoge is Gate,
Abuchu Utiana Utti, Utu Utuana Utti. That is not a civil lady who put in his uncle. We are disguised as his uncle. Who has it put in his uncle? Yali Tanga is uncle.
Every Tumpana, no Minami and Tanda. No, whatever I can over for the Mutanta.
Ingoma ka esikhatha ihamba lo Rasboom, ingoma ethi izangaleli. Sigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho inkulungwane zabantu ebezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium zinanza ilanga lokuthola uzibuse. Umongameli Robert Mugabe uqonqosele ngokuqakatheka kokuhloniphana lokumanyana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lithiya kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.